kubulawayo panamama vanonzi Lidesha Palapata vane makore 63 ekuzvarwa wari kumirirwa naPrisca Dube weZimbabwe Lawyers Women Rights waendesa masamanisi kudare reMedicine Court kubulawayo ikoko vari kukumbira kuti wakombanzetwe kana kuti wabhadharwe mari iyo inosvika 3 million RTGS dollars dzemuZimbabwe vachiti kodzero dzavo dzakachorwa mushure mekunge vakarohwa nemupurisa wavatodoma nezita musi wa 1 April 2020 pakatanga lockdown yegore rapfuura paya.
Vakarohwa vachiite chii chaizvo vamafunda?
Vakarohwa vakamira mumutsetse kana mumutsara vekuda kutenga hupfu muchitoro kukurumani sebhabhu kubulawayo. Vari kuchema kuti mupurisa anga asina kodzero yekuvaharasa kana kuvarova. Vakavarova zvakanyanya muviri wese. Vakazotopedzisira vatoendeswa kuchipatara cheMpilo Hospital muBulawayo. Saka gweta redu Prisca Dube rakaendesa masamanisi kudare richiti vapiwa compensation RTGS 3 million dollars yavari kuti nokuti vabharipwe kuti kodzero dzavo dzakachorwa zvavakaitwa zvokurohwa vari pamutsara zvanga zvisiri pamutemo.
Mupurisa aivarova uyu aitiwo kudii nekurowa kwaivaita uko?
Mupurisa akarowa aito aini ndine masimba hapana zvamunogona kundiita. Asi seZimbabwe Lawyers Women Rights takatora nyaya iyi tichiita ndo dzatiri kuchema nadzo tichiti hatiri kuramba nyaya dzeimpunity. Tinozviita izvi under program yedu tidzivirire anti-impunity kuti vanhu mapurisa ma-state actors nema-non-state actors asangoite zvaanoda nesu vana veZimbabwe vaite zvinhu zviri pamutemo. Saka tiri kuzama kuti kodzero dzevanhu dzisangochorwe dzingavadzana. Hatitarisi kuti bato ripi ndeyebato ripi ane kodzero dzachorwa zvisina kuitwa zviri pamutemo, zviri pabumbiro, zviri pamitemo yeZimbabwe ndo zviri kurambwa nemagweta ekodzero yeZimbabwe Lawyers Women Rights.
Saka nyaya iyi yasvika papi chaizvo vamafunda?
Nyaya itamira kuti inzwiwe kudare tinzwe kutongwa kwemupurisa akarova mama ava. Kwete iwo wega waCommissioner General of Zimbabwe Republic Police waripo pane vanhu vari kunzi makurukota yanyu kana kuti vanoshanda nemiwa nemhosva. Minister of Home Affairs and Cultural Heritage waKazembe Kazembe wanova ndiyo parent minister yemapurisa waendeswawo kudare zvakare namama iwawa. Saka tamirira kunzwa kuti nyaya ichafamba sei.
Inyaya dziri kuitikawo here idzodzi dzekuti makurukota ehurumende nemapurisa kana mauto vanoendeswa kumatare vachinzi vachikora kodzero dzevanhu nekudaro vanhu ivava vanenge vachidawo kuripo?
Nyaya dziri kuitika muZimbabwe yese and Zimbabwe Lawyers Women Rights sezvamaona kuti haisingori kuHarare, kaMutare, kuChiredzi, iri kwese kwese Bulawayo, kuNkai, Plumtree, Victoria Falls. Ndo nyaya dzatiri kusangana nadzo mazuva akawanda. Asi tiri kufanira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuziva kodzero dzazvo zviri kuuya zvichitaura kuti ayo takanganisirwa toda kuripiwa. Saka tichangotofunga kuti vari kukanganisira kodzero dzevanhu vachadzidza zvidzidzo nekuregedza kuita zvinhu zvakaipa saizvozvo.